Nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere, avo vanoshandira kuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo, vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakawanda, asi mhedzisiro yetsika iyi kuvhiringidzwa kunozoita pfungwa dzavo.
Chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka, zvinotanga vachida kuita inonzi experimentation, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo, chinoita kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo.
Mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparadzwa kweupenyu hwevechidiki kuri kukonzerwa nezvinodhaka izvi. Muzvare Masarira vanoti vakazvionera nemeso avo zvinoitika kuvanhu vanoshandisa zvinodhaka muupenyu hwavo, sezvo mwanakomana wavo akatarisana nedambudziko iri.
Yemutoriro kana kuti crystal me kana vana bronga ava inyaya iri kushungurudza mhuri zhinji. Mwana wangu anombomira kana chinga abva kurehab akamboshandei zvoita kunge zvavanani. Akasangana zvakare nevaya vanoita izvozvo, uo anoita kunge sokunge akuda kutanga. Inyaya yehondo yekuramba tichitsiudza nekugadzirisa kuti mwana agone kunopinda muforo, agone kunorarama zvakanaka.
Amai Charity Mandishona, avo vanomirira kodzero dzemadzimai ari mumabhizinesi madiki uye vari nhengo yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, vari kukurudzira hurumende kuti iparure zvirongwa zvekubatsira vechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Manishona vanoti zvimwe zvave kuvashungurudza nekuvarwadza inyaya yevanasikana nemadzimai makuru chaiwo ane mhuri vave kushandisawo zvinodhaka, inova nyaya yovhiringidza magariro akanaka nemhuri dzavo.
Patiri kuenda toti vana vanenge vasina kudzidza vobva vaita futi madrug, endi chakunyanya kundirwadza izvezvi ndechekuti chero vanasikana nemadzimai vagumirwa iye zvino havachaziva zvekuita.
Mufundisi Mazvarira Shemabhugu vanotungamirira Wisdom Church International iri kuBorodhewo vanoti vanhu vane matambudziko ekupererwa nemazano pazvinhu zvavanosangana nazvo muupenyu vanokwanisa kubatsirwa nemakaunsela akadzidzira basa iri. Mufundisi Mabhugu vanoendera mberi vachiti ivowo vakamboita chirwere chokufungisa chinonzi pachirungu depression asi vakawana rubatsiro. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa kwemaindastri nemisika muna kurume gore rakapera. VaMurambidzi vanoti dambudziko revanhu vanoputa nekunwa zvinodhaka riri kuratidza kuti rakomba muZimbabwe uye zviri kuonekwa nekuzara kwakaita nzvimbo dzinorapwa varwere vepfungwa. VaMurambidzi vanotiwo zvakare zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti Ngoma Huru yekuMasvingo neInguchene kuBulawayo zvakazarawo nevarwere, zvichinyanya kukonzerwawo nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Ongororo yakaitwa nesangano reSocial Science Research Network rinoti kushandiswa kwezvinodhaka kuri kunyanya kubata vagari vemumadhorobha enyika. Sangano iri rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti vanhu makumi mashanu nemanomwe kubva muzana kana kuti 57% vakaonekwa vaine dambudziko rekukurirwa nezvinodhaka, uye zvakabuda pachena kuti chero zvazvo varapwi ava vachiziva kuti vanokwanisa kurapwa vanotya kuenda kuzvipatara vachityira kuti vanosungwa sezvo mutemo usingabvumire kushandiswa zvinodhaka. Bazi rezveutano rakaparura chirongwa chekufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa gore rakapera, asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Bepanhau reHerald rinoti mutauriro wematikitivha eCentral Intelligence Department vakati mapurisa ari kuzviziva kuti pane vamwe vavo vari kuita zveuori vasingasunge vari kutengesa zvinodhaka. Vanoti kana paine vanoziva mapurisa ari kuita zveuori vakasunga kufona pazeta rapi National Complaints Desk panhamba dzinoti 242703631 kana kuti Police Anti-Corruption Unit panhamba dzinoti 0242702083. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.